Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 20 Gunyana 2023. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kwakange kune kufungira maelections asitauya kuti European Union ichabvisa masanctions ayoese, but zvinhu zvaakutenderera manje.
European Union yakazivisa nezuro kuti yamisa kubetsera Zimbabwe Electoral Commission nemari yekuita basa rayo.
Hatisati tambochiona chiitika mukanzuro rekubulawa. The first person, the first mayor ataura izvo, maybe hamene mumbiri zvaiitika kudhara tisati awana independence, but after independence hatisati tambowana mayor achitiwo havasi kuda moto yekanzuro, saka tirozvikuzwa futi izvozvo.
Vamwe vagari vemubulawayo vanoti vanofara zvikuru nedanho rakatorwa nameya wavo mutsva Jeff Coulthard rekuramba kuti kanzuro ivape motikari itsva. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura kumusangano weUnited Nations nezuro vachikurudzira utongo hwejekerere pasi pose. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gungano renyika dzemuEurope kana kuti European Union dzakazivisa nezuro kuti dzambomira kubetsera Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemari sezviri muchibvumirano chayakanyorerana pamwe neUnited Nations Development Programme. European Union yakati yatora danho iri zvichitevera kushorwa zvikuru kwakaitwa ZEC pamusoro pemabatiro ayakaita sarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. European Union inoti vakaongorora sarudzo vazhinji vanoti ZEC haina kuzvimirira uye haiite zvinhu zviri pachena. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaitwa neEuropean Union hazvikatyamadzi, nekuti kushorwa kweZEC pamwe nehurumende kwauya kwanyanya, vachiti kubva zvawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere haisati yamboshorwa nenyika zhinji panguva imwe chete zvakadai.
Hazvishamise ngekuti kushoropodzwa kwemaelections emuZimbabwe kwazaza nyika yese, nyika dzese dzepasi pano dzashatirwa, kunyanyisisa nyika dzeSADC neAfrican Union. Kushoropodzwa kwacho kukukuru chaizvo, saka ini ndinofunga kuti kuchabuda dzimwe nyikawo zvekare like America dzichaunzawo mamwe matanho ekuratidza kusafara kwavo nemaelections ayo. Kwakange kune kufungira maelections asitauya kuti European Union ichabvisa masanctions ayo ese, but zvinhu zvaakutenderera manje.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu, munoona here sekuti vamunangagwa kana kuti bato reZANU-PF rinonzwisisa kuti nyaya iyi yakamira papi?
Wanozviziva chaizvo, asi kuti vachinji hazvichaiteba, hazvichatomboita. Wakaba mari yakawanda zvekuti hazvichatomboita kuti wachinje. Ndinofunga kuti ndava mandaza wakatiwo ZANU ichazongogara yakaita zvainogara ichiita no matter what. Kana wakashoropodzwa nenyika dzese, iwo havachazombochinja ba. Saka kutarisira kwekuti zvimwe iye zvino zvinhu zvichachinja ndekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodza vamunangagwa nehurumende yeZANU, kutarisirika ikoko handifunge kuti kuchabudirira ba. Ndobva tari iye zvino avo vachangoramba vachingoita zvavaigara vachiita zvekuba mari, zvekutadza kutonga nyika. Ndopa wamirira ipapo, hapana chimwe chinhu chatingafungidzire kuti chingaitike ba.
Makatarisa zviri kuitika izvi, munoona sekuti nyaya iyi ichapera sei, Profesa Mukasa?
Ichango pera sekupera kunoita nyaya dzakamboitika. Haisi nguva yekutanga izvino yekubira my election nezano. Chete this time zvakatonyanyisisa. Wakambozviita gore ra2008 wakazviita kubvira gore ra2000. Wanoshoropodzwa zvinhu zvongonyarara. Saka mukufungira kwangu ndozvinhu zvimwe zvichaitika. Nyika dzepasi pano dzakatarisika nemamwe matambudziko akawanda ari kune dzimwe nzvimbo. Saka wari kuti iwo hatingapedze nguva yedu panyaya yeZimbabwe. Ngekuti vanhu veZimbabwe wachavo havasi kuratidzika ba, havasi kuratidzira kusagutsikana. Vanongosvopodza kunyora asi hapana zvimwe zvavanoita. Dai zvimwe vanhu vekuZimbabwe vaiita mademonstrations, dzimwe nyika dzaizotarisa. Asi iye zvinoreva kuti wakabirwa hongu but vari kugara upenyu, hapana munhu, hapana chinhu chavari kuita. Saka vanhu veZimbabwe vakasatora danho rekuitaridza kuti havasi kufanana nezvakaitika imomo. Ko dzimwe nyika dzepasi pano dzichapindi dzinoti idzo tinopindirei vanhu vanenge vakagutsikana.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata sachigaro veZEC asi vakafanobata chigaro chemutauriri weZANUPF vafarai marapira vanoti Zimbabwe haitambiri mari inobva kune dzimwe nyika kuti ifadze vekune dzimwe nyika.
Tikatarisa mafambiro emari dzinobva kunze dzichibirwa mukati menyika yeZimbabwe, tinoona kuti mumazuva apfuura kumaNGO anogadzwa nenyika dziri kunze achipiwa mari, kune nhau dzizhinji dzakubuda dzekuti mari yakadyiwa, vamwe vasiya basa, vamwe vaita zvakati zvakati. Isu seZANUPF hatinei nazvo. Iuye isu seZANUPF kana tichiti nyika inovakwa nevene vayo, tinoreva kuti isu hatifaniri kuti tiite nzira dzemaelection dzinofadza EU pakuti pamari. Tinofanira kuita nzira dzemaelection dzinofadza kubuda kwechokwadi kuti vana veZimbabwe vanodei. Hatigamuchiri mari kuti mari idecide zvinofanirwa kubuda. Zimbabwe haina kungomuka iripo. Zimbabwe yakafirwa kuti Rhodesia ife pamuke Zimbabwe. Saka mari yatogwa neEU haisi mari inovaka kana kupusa nyika. Isu chakakosha ndechekuti vana veZimbabwe vakashara zvavanoda zvikabuda, ndo zvakatikoshera kwete mari yeEU. Hatinei nemari, chakatikoshera zvido zvevana veZimbabwe.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri weZANUPF vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vemuBulawayo vanoti vari kufadzwa nedanho rakatorwa nameya wavo mutsva weguta reBulawayo vaDavid Coulthard vebato reCitizens Coalition for Change. VaCoulthard vakaramba kuti kanzuru ivatengere motikari itsva yokuti vashandise sameya kwemakore mashanu anotevera, vachiti vachashandisa yagara iripo iyo yare nemakore mapfumbamwe, vachiti hazvibatsiri kuti vatengerwe motikari itsva inodhura iro guta risina maamburenzi nemotikari dzokudzimisa moto dzakakwana. Mutariri wesangano rinomirira vagari vomuBulawayo reBulawayo Progressive Residents Association vaJose Mukomazana vaudza Jonga Kandemiri kuti ichi chiitiko chisati chamboonekwa munhoroondo yeBulawayo.
Semaresident kufara chaizvo kuti zviitike izvozvo, because tiri kuona zvanga zvichisvika kukanseri kuti zvinhu zvanga zvisingafambi mushe, zvanga zvisingafambi nenzira yanga ichitarisa nemaresident. Saka semaresident tiri kuzvikudza zvikuru chaizvo zvavafunga izvozvo zvokuti vatore danho iroro, because tagara taona kuti kupinda kwavo semunhu angachitungamira education takaona zvikuru zvavakaita. Saka kana vachidaro vachiti vachida kuti vapuhwe mota, zvinoratidza kuti aiwa Gwarara wakagara vachishandisa vachiri MP weEducation. Saka tikuona kuti zvicharamba zvichitika izvozvo vachishanda zvakanaka. Saka tirikuzvikudza seResidents Association.
Zvinhu zvitsva here zvaitwa naDeputy Coulter izvi kana kuti zvinhu zvagara zvichiitwa nemameya pamwe nemakanzura vanga vachimbotungamira guta kana maguta mamwe amunoziva?
Mamwe mameya angachiita mainterest avo, vachiita mainterest avo vachifunga kuti zvinhu zvekanzuru kana kuti zvinhu zvevanhu zvinhu zvavo ipo vanenge vapinda mumaofisi. Saka tinozvikudza kudza izvozvo zvavaita naDeputy Coulter kuti vativo zvemota kuti vapiwe mota. Aiwa, vauda kutanga vatarisa zvinhu zvebasa, vachazopiwa mota yacho after 5 years kana vagona kupinda futi mukanzuro ikoko sameya. Hatisati tambochiona chiitika mukanzuro yekubulawa. Is the first person, the first mayor kuti ataure zvemaybe hamene kumbiri zvaiitika kudhara tisati awana independence. But after independence hatisati tamboona meya achitiwo havasi kuda mota yekanzuro. Saka tirikuzvikudza futi izvozvo.
Chidzidzo chipi chingadzidzwa nevamwe mameya nemakanzura emamwe maguta padanho ratorwa navako satiri?
Kune vamwe mameyas emamwe maguta, kunyanya maguta makuru like wana Harare and other cities, kuti aiwa varume vakomana maresidents vanhu veZimbabwe, kana ukapinda kwapuwa chigaro tanga wasevenza zvimwe zvichazouya. Saka it's a big lesson, it's a good lesson. Ilesson chaiyo kuti vanhu mameyas even makanzura chaiwo macouncillors ese nevanotungura makanzura mana town clerk anofanira kudzidza kuna Mr. Coulter zvavaita vaDeputy Coulter kuti vativo nyaya yemota yaiwa ngaimbomira. Saka it's a lesson to everyone, lesson to all the Zimbabweans kuti vaone kuti apa kwatopinda munhu chaiye chaiwo. And we are hoping kuti vachastika to what decision yavatora iyo kuti aiwa varume hatisenzirei vanhu. Saka it's a lesson to everyone, it's a lesson to all the Zimbabweans kuti aiwa vanhu ngavadzidze kuti kana vakapiwa mapublic offices vanhu vanofanira kutanga vasenzera vanhu.
Munoona here vachishandura mamiriro eguta muvulawayo?
Samaresidents tangomirira kuti tione kuti tisafamba sei, asi we've got confidence kwavari temunhu azvirataura kuti maintentions avo chii. Saka tongotaura kuti aiwa ngatisevenzei navo, ngavasevenze navanhu vese, ngavasevenze navamastakeholders vese kuvulawa, kuitira kuti Bulawayo ibutirire idzokere paiva yagara iri. Saka let's hope vaCoulter vachatibatsira, vachabatsira vagari vobulawa. Kunyanya ukapinda mudhorobha mubulawayo waiona kuti zvinhu hazvina kumira, vatsvina, kuna mapublic toilets yakavhara, kwatova mapay toilets. Saka hoping kuti vameya ivava vachasevenza nevamwe nemacouncillors mamwe kuti zvinhu zvifambe mubulawa zvitione ichange. Want a change ezvibulawa, toda kuti zvese zvinhu zvidzokere kubulawa yekudhara yataizivayo.
Mutauriri wesangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mukomasana vari parunhare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova meya vechitungudza vaLovemore Michael vakadzorerwa pachigaro cheumeya mushure mukuwana mavhoti 31, ukuwo wavaikwikwidzana naye akawana mavhoti 2. VaMichael veCCC vanoti hapana nguva yekutambisa, asi kutanga kuita basa sezvo vagari veguta iri vane zvichemo zvizhinji zvinoda kugadziriswa. Tabata vaMichael tikatanga nekuvabvunza kuti ndezvipi zvinhu zvavanoda kutanga kugadzirisa muchitungwiza.
Tinotenda kuti vagari vechitungwiza vakatipa mukana, vakatipa a vote of confidence sebato re2c titungamire musha wechitungwiza. Zvinhu zvatakatarisana nazvo, munongoziva chitungwiza inzvimbo ine the third largest urban population munyika yeZimbabwe. Zvazvoreva ndezvekuti tine chitambe chine basa guru pazvinhu zvose neurongwa hwedu hwose huchange hwakatarisana kunyanya nenyaya yekuvandudza service delivery. Ndo ichange iri pacenda or iri at the heart yezvose zvatichange tichiita. Uye mukuita izvi tichange tichishanda nekucherechedza nekukosha vagari Boroma citizens kuti vange varipo mukufambiswa mukuitwa kwebasa kuti tikwanise kuti tisiye pasinopedza term of office tisiye chitungwiza iri nani kudarika zvairi, yavandudzwa kudarika zvairi. Muchaona kuti timu yatinayo yakagadzirira uyezve yakatita roll up masleeves avo kuti tikwanise kuti tishandire vanhu vechitungwiza, tisiye chitungwiza iri nzvimbo yekuti tinodada nayo, uyezve chitungwiza tiibvise kuti inge ichizvimirira yoga, isingaremedze Harare, isingatari seharari pati kuti iwe ili kuta pata shumirira rine shikwanisiro rinopa shikwanisiro tiu vandu ze ugaro wewa gari yomchitungwiza
tikatariza pa makambo tunga mira chitungwiza paiva pane kusa shanda zvakanaka nevemamwe mapato rwende runoru munotarisira ukama hwakadini nehurumende nebato rezanu PF
isu sekusarudzwa nekupiwa kwatakaita mandate nemazimbabweans nevagari vemuchitungwisa zvokuti na patiri kushanda oro mashandiro achange tichiita tichange tichishanda nemastakeholders ose including ivo vari mucentral government vanofanira kucherechedza kuti chapter 14 yeconstitution yenyika inotaura zvainotaura panyaya dzedevolution totofanira nge tichiita collaborate coordinate nekucooperata with each other pasina vanopisa maoko vachiita encroach mubasa revamwe tikangoziva izvozvo kuti ava vane basa ravo selocal authority ava vane basa ravo seprovincial or metropolitan council ava vane basa ravo secentral government poshaya kuita makwikwi but pova nekucomplimentana because nyaya haisi yezvigaro nyaya ndeyeugaro kuvandudzwa kweugaro hwevagari vemuchitungwiza ndo kwatiri kuprioritiza hatisi kuda kuprioritiza nyaya dzekuona kuti ndione kuti ndini ndine masimba kwazvo but nyaya iripo ndeyekukoshesa zvido zvavanhu saka tiri kuti zvose zvatichazama kuita tichazama kuti nekuti munoziva experience is the best teacher taakuziva kuti mafambiro nemamiriro ezvinhu zvichatibatsiridza mukufamba kwatichaita asi nyaya ndeyeugaro nyaya ndeyekuvandudza mararamiro nemagariro evagari vemuchitungwiza kuti sezi dhirivhari yedu ifambe mune zvakanaka kuti guta redu rivandudzike rive rine chimiro chinodadisa chinoyemurisa kuti vagari vekuchitungwiza vanofanira kudada kuti chitungwiza musha mukuru unofanira kuzikanwa une zvikuru zvinoitika maori
avo vange vari meya vechitungwiza valavumo Michael vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday hurumende inoyambira kuti ichadzika makomishini anofambisa nyaya dzemakanzuru kana makanzuru akatadza kuita basa ravo nemazvo mumashoko akanangana nebato reTCC vanoona nezvemabasa emakanzuru mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vanoti hurumende haizodomi vakafanira kubata chigaro chameya asi ichadzika makomishini anoita basa mumakanzuru anotadza kuita basa ravo nemazvo muNewsday makare vashandi vehurumende vaendesa hurumende kumatare pamusoro pemitemo yavashandi yavanoti ndeyakare uye iri kutyora kodzero dzavo murukuro dzemihoro yavo munewzimbabwe.com mune nyaya inoti zvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro ezimbabwe exemption permits vari kutura mafemo mushure mekunge dare rePretoria High Court rasendeka mutongo parutivi munyaya yakaunzwa kwariri yaigona kukonzera kuti vadzingwe kubva muSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vhaza, uri mavhaza wekupiko iwe, unoona sekuti uchagara ikoko kusvika rini? Unoti kwai vanhu veTCC vanonyepa, havasi kushungurudziwa, zvinhu zvinongoitika ndizvo zvamunongoramba. Zvinhu zvinongoitika pabani pachena vedu we zvakaonekwa zvikaonekwa ne the whole world. Vati mavhaza soka, Mwari ngavave newe, usabetsegwa naSatani, ubetsegwe naMwari. Maitiro aunoita akaipawa. Kubira kwamakaita maelections unoona sekuti kwakanaka. Madanzira amakaita maelections gore rino ndiwo madanzirigwa anozviitwa makore ose. Mavhaza nyara nyika iwe. Svoda vanhu nyara nyika. Zvinozvodesa zvamunoita izvi. Kubira kuri pabani pachena kwamakaita kwakaonekwa ne the whole world. Nyika yose ikazvivona. Havuye mavhaza andakukonewa ndakutla nemadzauna dzo dzinohlisa.
Masorase Studio 7. Ini ni maonero angu muZimbabwe chaimo hamusi kumbozoita chenu nekuti kana maopposition nema civil society nema NGO vachiramba vakadhoserana nezanupf vachiti masanction haabviswi zanupf ichiti masanction ngaabviswe nyika dzomusadhaka dzichiti masanction ngaabviswe maopposition vachiramba kuti masanction hafaniri kubviswa which means change muzimbabwe ichangova zviroto hakumbozokuka kwaita change muzimbabwe vachangoramba vachingotaura seizvozvo kusvika vafa vasina kumbopinda mustrong.
President chamisa sando dzenyu, sando dzenyu, President chamisa sando dzenyu, maremera zanu pfiri nokugona kwenyu, nokugona kwenyu kuenda kuchikoro kwamakaita nokushandisa mabhuku vachamisa makakwanisa kusarudza hwasvusvu hwemaMP nemakansel. Tikatarisa vana vana Ostan, tikatarisa vana Mahei, tikatarisa vana Maurini, tikatarisa zviri pamasingi pamasvingo apo mameya, aiva sando dzenyu. Ndosaka vana ava kuadhoptwa nokuinjektwa nokurohwa nokupisirwa dzimba ijerasi rokuti ivo vamunangagwa vakasarudza madhara machembere. Tarisai vakasarudzwa kabhineti yevamunangagwa machembere akasarudzirwa kusarudza vana opa muchinguri vana vana vanana nekuti vana acharamba vana uyu vana muchangu madhara achembera kuti anofanirwa kunge ari kumusha achichengeta huku ndo madhara ari kumaidzana nevana vechidiki. Vanofungudza kuti vanga maidzana navachamisa hera taakuda mwana wechidiki asina ropa muropa maoko asina chaakabata ndoti wataakuda nekuti vamunangavo izvinoita sekuti vachafendera mundege vachienda kunew york nokuchembera ikoko.
Munangagwa, nyika yezimbabwe inoinge yatove yake wakutongoona seyake ino majenda ino haisi yake ino nezinyika yake haisi yake zvachose haziko izvozvo.
Kune uyu mudhara anonzi tafa mugwadi mugwadi mudhara uyu hanyari kutaura nhema uyu mudhara une nhema yenyu edway mudhara uyu hanzviritsitsi ungati hana vanhu iye hazvioni kuti zvinhu muzimbabwe vanhu vari kutambura. Hainiwa tafadza mugwadi mune nhema iyi mune nhema nhema menoti munopiwa mupiwa china munangako nekuti imi muri kuhora mari dziri nani ndosaka muchidaro. Hainiwa mugwadi taura nhema kubvuma kuti muzimbabwe hakuna nhamo kune nhamo mune nhema iyi siyai nhema muri munhu mukuru mani mucharangwa namwari nenhema dzenyu idzi.
Mastudio 7, mastudio 7, masora 7, vashamarare nehama dzese dzakateerera. Ndaide kutaurirawo munangagwa, munangagwa ngaatsvage vanhu vanomubatsira zvinonzi zvipangamazano. Vakasimba dzisiri hama dzake, asi kuti vanhu vakaita sevanobvuma masangano akazvimiririra namakereke. Izvezvizvi munangagwa haana kana shoko raanobudisa. Haringaiti dare rokuti voita nyika yeZimbabwe zvokuti wamusha wavo chero sabhuku chaiye chaiye. Isu masabhuku okwedu vamwe vacho vanotomboti kana vari padare vomboendokumba vondopuhwa mazano nomukadzi. Saka kana mukadzi womunangagwa asinawo mazano ngaatsvage zvipanga mazano zvakasimba. Ndapota haana kwaangaenda uyezve haakutorina kwaanoenda kwacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakataura kumusangano weUnited Nations vachikurudzira utongo hwejekerere pasi rose. VaBiden vakashoravo kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Jonga Kandemiri anotiunzira nyaya iyi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvakare kupinda nechisimba kweRussia muUkraine vachiti kutyora chibvumirano cheUnited Nations Charter icho chinorambidza kupinda mune dzimwe nyika nechisimba. Vachitaura kumusangano wechimakumi manomwe nesere kana kuti 78th United Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica, vaBiden vati nyika yavo yeAmerica inoremekedza zvikuru chibvumirano ichi icho chinoremekedza ivhu redzimwe nyika kusanganisira ivhu reUkraine.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine.
Mubatanidzwa wepasi rese neAmerica unoda kuti hondo iyi ipere. Hapana nyika inoda kuona hondo iyi ichipera kudarika Ukraine. Tinotsigira zvakasimba Ukraine mukuedza kwayo kuunza nzira dzekutaurirana dzinounza kuyanana nerunyararo rusingaperi. Russia yoga ndiyo ine chekuita nehondo iyi.
Vatu wa Amerika iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis, than the accelerating climate crisis. We see it everywhere.
Kupisa kusati kwamboonekwa mupasi rose kuri kuitika muAmerica neChina. Moto iri kupisa masango muNorth America neSouthern Europe. Makore mashanu ekusanaya kwemvura mudunhu reHorn of Africa. Mafashamo akauraya zvuru zvevanhu kuLibya. Zvese izvi takazvibatanidza. Tinoona kuti pane nyaya yakatimirira. Kana takatadza kuderedza kushandisa kwedu marasha negasi, totanga kudzivirira pasi redu.
VaBiden vati America inotsvaga nzira dzekukwikwidzana nadzo neChina dzisingazoita kuti pave nekusawirirana, vachiti nyika yavo ichaita zvose zvinoita kuti China imire kushandisa chisimba nekutyisidzira uye ichaita zvose kuti pave nekugadzikana. Vachitaurawo kumusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashorawo kusagadzikana kuri kuonekwa mupasi rose, vachiti kunze kwerunyararo vari kuona kutowedzera kwenyaya dzekupesana, vachipa muenzaniso wekupinda nechisimba kweRussia muUkraine pamwe nekupidigurwa kwedzihurumende kwedunhu reSahel muAfrica. VaGuterres vatiwo nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze inoda kuzvipira kwenyika dzakabudirira, vachiti vakawanda muAfrica havasati vave nemagetsi zvinoita kuti varambe vachishandisa marasha anonzi anokanganisa mamiriro ekunze. Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mashoko ataurwa navaBiden pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine akakosha zvikuru, sezvo hondo iyi yakonzera kutambura kukuru mupasi rose.
Mashoko makuru chaizvo avataura anoratidza rudo rweAmerica kumatambudziko epasi rose kuti ange achigadzirika. Vanyanyo kutaura vakanangana nehondo yekuUkraine vachibata ivo bumbiro romutemo uri muUnited Nations unobata Russia kuti zvairi kuita kuUkraine zvakaipa.
Sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vatiwo.
Mashoko ataurwa navaJoe Biden anofadza, anoratidza kuti vaJoe Biden vane umhare hwokutungamirira. Zvakakosha kuti nyika hombe dzinonzi masuperpowers dziitewo dzichitarisa nyika diki kana kuti vanhu vaya vanenge vachidzvanyirirwa zvakaita Russia kuti inoenda kunopamba imwe nyika diki iri pedyo nayo.
Asi nhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain vamashao gore vanoti America nedzimwe nyika dzekumawirira ndo vakakonzeresa hondo yekuUkraine neRussia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi weChina. Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose.
Tinotenda jonga kandemiri atiunzira nyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa avo vakasvika muNew York nezuro vachataurawo kusangano reUnited Nations General Assembly mangwana China mangwanani. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. European Union yakazivisa nezuro kuti haichabetseri Zimbabwe Electoral Commission nemari sezvayanga ichiita. Vamwe vagari vemuBulawayo vanoti vanofara zvikuru nedanho rakatorwa nameya wapo mutsva vaDavid Coulthard rekuramba kuti kanzuro ivape motikari itsva. Tungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura kumusangano weUnited Nations nezuro vachikurudzira utongo hwejekerere pasi rose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanunoka Wande ndiri muWashington DC.